o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, August the 19th, 2021. I'm your hostess, Thandekile Mhlanga.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today, we are discussing issues affecting women, children, and children, including COVID-19, child marriages, and the appointment of a female vice president in Zambia.
Police say they've arrested Evans Mumberume, the Joanne Marange Apostolic Sect member and husband to the late 14-year-old Memory Machaya, who passed on while giving birth, and is set to appear in the Mutare Magistrates Court right now.
Yes, and also the Zimbabwean women have hailed the appointment of a female vice president in Zambia, Mutale Nalumango, saying that they are assured of respect and honor of gender equality under the new government.
And women's organizations in Zambia itself is urging President-elect Hakainde Hichilema to appoint 50% women and 50% men in his cabinet and other decision-making positions. But some Zambians say appointments in government should be based on merit and not on gender. However, the organization told VOA News today that Zambia is women with the necessary qualifications and capacity that the country can benefit from. Yet, they are sidelined because society believes they belong in the kitchen instead. At the decision-making table now.
Yes, PJ, and we noticed that the other issue affecting women mostly is this COVID-19. Pandemic. It affects most of their programs, and we realize that as it is in the country, the Minister of Health is saying that as of yesterday, 121,498 confirmed cases, meaning that's the level they have reached since the outbreak last year. And these include 101,837 recoveries, and there are 4,181 deaths.
And the vaccination program, ever since it started, it has been at some times very slow, and at some times it picks up with so much speed. But to date, there are 2,193,346 people that have been vaccinated so far. And there are 452 new cases and 25 deaths. As you said, and as it is, we find that most of the vaccinations have reached that number, but you find that in some cases the numbers are really very, very, very low. But at the moment, you find that the vaccinated that have gotten the second dose, 1,304,802, and then the vaccinated first dose only, as I said, is 2,145,537. But vaccinations done yesterday were about 53,978, and for the first dose, as well as 50,596 the second dose.
Yes, PJ, and we see that it's happening as the government is saying that it's, intensifying this program of vaccinating masses so that the country reaches herd immunity to avoid the spread. But the government is saying although the figures are high, they are on the decline, which means saying that it's doing a good job. Namhlanje ke sixoxa ke sicubungula ezimbalwa eziphathelane labesifazana, sikhuluma ngokwendiswa kwabantwana besesebancinyane, ama-child marriages, lokukhulelwa kwabo besesebancinyane. Siyakhumbula ukuthi kule ndaba leyana eMarange lapho umntwana oleminyaka elithumi lane obikwa wachona ezama ukubeletha kodwa okwamangalisa umhlaba ngoba umntwana ole 14 ukhulelwa njani kwendiswa njani kodwa ke kubikwa kwenziwa ezinkonzweni lezi ezamapostoli kubikwa kwakusema eJohane Marange Apostolic Sect njalo onguye owabangelwa lokho amapolisa athi asembophile bathi ibizo lakhe ngumnumzana Evans Mombe Rume njalo uzamiswa phambi komthethwandaba eMontreal yasekwazi ukuthi kuyabe kunini abaningi babe inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu babe sithi bafuna ukubona ukuthi udaba lolu luyakhetha ngani njalo begcona amapolisa besithi hayi asehlale kakhulu engakhangeli lolu daba ngakho sokufanele ukuthi nxa ikhona owahambanisayo abotshwe abheke umthetho yikho ke amapolisa athi sokwenzakele iningi selimelele ukuzwa ukuthi kuyini ke okwakusenzakala lapha njalo uthupho lolu luvele luthiwa lwandile sakhuluma laye ke umphathintambo obona ngesiphathelane labesifazane unkosikazi Sthembiso Nyoni laye wachasisa ukuthi ngempela uhulumende uhlupho lolu laye uyalucubungula njalo uyakwazi ukuthi lukhona swake wahlalisana labo abanye abayenza okufanayo embire njalo lokwemarange bakwazi bakhulumisana ke labezinkonzo labo ukuthi beqede lolu hlupho watshela njalo ke iStudio 7 sikhangele njalo ukuthi kwele Zambia ke kusanda ukuwina ke ibandla eliphikisayo manje umkhokheli ke wazidume ngokuthi ngu-HH ubikwa esekhethe owesifazana ukuba amsekele okuthiwa ke igama lakhe Nalumango ke Mutale Nalumango njalo abesifazana sebekuthakazelele lokho bathi yebo kuyatshengisa ukuthi amalungelo abesifazana lawo ayahlonitshwa kusenzakala lokho nje futhi lamanye enye inhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana layo khona ngale Zambia ithi hayi bacela ukuthi kube le 50-50 njengalokho okufuna isisekelo sombuso kungajiwa ukuthi abesifazana indawo yabo ngeyamakhitshini kuphela ngoba siyananzelela abanye bathi hayi umuntu kakhethe ngoba esenelisa elekhono hathi ngoba engowesifazana kuphela sikhangeleke lokuthi konke lokho okwenzakalayo kufika ndawo yinye ukuthi kuthintwa yi-COVID-19 ubhubhane olusaqhubekayo elizweni lemhlabeni jikelele ngogatsha olubona ngezempilakahle ke lusithi izolo kuphela kubhubhe ngokuthi izolo bathi ukuthi amanani abakhuphe izolo kubhubhe abantu abangamashumi amabili lanhlanu kwathi abedlula amakhulu amane 452 bona ke bathola leli gcikwane bahlaselwa yilelo gcikwane osokukhuphuleke amanani abantu asebabulawa ileli igcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo ladlula inkulungwane ezine 4181 lona ke selahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 121498 kodwa ke phela abamukela umjovo we-COVID-19 sebedlule izigidi ezimbili i-2.1 million. Yebo ke yikho ke sizabe sikuhlaziya lapha sizakhuluma nabahlonishwa bethu abehlukeneyo abavela kungatsha ezishiyeneyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngodaba lolu esesilukhulume ngalo AJ.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi sarangu ndine Praxedes Jeremiah ndakamirira Marvelous Amhlanga Nyahuye. Nasunoyu muchirongwa chedu tiri kutaura nenyaya dziri kubata vanhukadzi zvikuru sei nyaya iri muZimbabwe pari zvino yekurodzwa kwevana vachiri vadiki machild marriages pamwe chete nekusarudzwa kwaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuZambia anova wechidzimai. Izvozvi kutaura kuno mapurisa ari kuti iwo atosunga vaEvans Mombe Rume vechechi kana kuti vanokonza kuJohane Marange Apostolic Sect vari kwaMarange uku vanova ivo vane mudzimai anova mwana mudiki chaiye angaine makore gumi nemana 14 year old Memory Machaya. Uyo akashaika paakanga ari kubetserwa nemwana achibetserwa nemwana saka mapurisa ari kuti iko zvino vasunga va Evans Mumberumi nevatove muusungwa izvozvi vatomirira kuti vange vachizooneswa pamberi pemutare Magistrate Court nenyaya iyoyi. Vanhu vazhinji vanga vari kungotaura kuti hapana mapurisa zvaari kuita, hapana hurumende zvairi kuita pamusoro pekufa kwemwana uyu. Zvekare dambudziko irori rekurodzwa vana vachiri vadiki rakakura chaizvo muZimbabwe, zvekuti tiri pane hurukuro mumasangano emadzimai, mumasangano evanorwira kodzero dzevana, anorwira kodzero dzevanhu. Vese vari kungotaura nenyaya iyoyi, inyaya iri kungotaurwa pese pese paunenge uchingori even panana WhatsApp, pamatare ema WhatsApp, ema Twitter, panana Facebook, uri kungoona nyaya yacho ichingotaurwa. Naizvozvo hurumende yakazoburitsa mashoko ekuti izvo naivo mapurisa vapindira panyaya iyi, uye pakatomboitwa negurukuta rezvevanotarisa nezvevanhukadzi pamwe chete nezvemabhizimusi mai Stembiso Nyoni vakatoita musangano nevatori venhau vachitaura kuti hurumende iri kutotora matanho ekuti zvigadziriswe izvozvi. Uye tichataurawo zvekare nezvekusarudzwa kwemuteredzeri wemutungamiri wenyika kuZambia, zvinova zvinofadza chaizvo vaitilema vachisarudzwa kuva mutungamiri wenyika nebato rinopikisa, ivo vachisarudzawo munhukadzi kuti ave mutevedzeri wavo. Naizvozvo masangano emadzimai iko kuZambia izvezvi atoti izvo vakorokotedza president elect akainde ichilema kuti vasarudza munhukadzi, but asi vatizvo ngavaenderere mberi nekusarudzawo zvekare pakabhineti yavo chikamu chinosvika makumi mashanu kubva muzana, 50% evanhukadzi. Vagozosarudzawo zvekare vanhukadzi kuti vavewo mumapazi ehurumende akatsaukana pamwe chete nemumakomisheni akatsaukana ehurumende vanhukadzi 50% wo zvekare. Asi vamwe vari kutiwo ngavasasarudzwe vanhukadzi ava nekuti kungoti pangozadziswa 50% iyoyo, nekuti panofanirwa kunge pachisarudzwa vanhu vanogona basa racho. Uyewo masangano emadzimai iwayo ari kutiwo vane simbiso yekuti varimo madzimai vakasimba vakangoitawo sana Mai Mutale naLumango vanokwanisa kunge vachitora zvinzvimbo zvepamusorosoro muhurumende pamwe chete nemapazi akatsaukana hurumende nemumakomisheni ehurumende. Izvezvi zvese izvi zviri kuitika takatarisana nedambudziko rakawira Zambia, Zimbabwe nemamwe nedzimwe nyika dzose dzepasi rose nedenda iri recovid-19. Izvezvi bazi rezveutano riri kutaura izvo kuti kubva nezuro pavanhu vakatariswa kuti vane COVID-19 here kana kuti havana, panotoo nevanhu vanosvika ivo mazana mana nemakumi mashanu nembiri 452 new cases dzevanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro. Pakashayikawo vanhu vanosvika makumi maviri nevashanu 25. Uyewo chirongwa chekubaya vanhu nhomba dzekudzivirira COVID-19 chiri kuenderera mberi. Saizvozvi panotoone mamiriyoni anodarika maviri 2,193,346 vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga, jekiseni rekutanga recovid-19 vaccine. Pozotiwo vabayiwa nhomba yechipiri second dose vadarikawo miriyoni rimwe chete vave pa 1,348,374. Naizvozvo tinoda kunge tichitarisa kuti zvese izvozvi zviri kuitika madzimai vari kubatikana sei. Saka ini ndine hurukuro namai Evanes munendo vandisha kurukura navo ipapa pachirongwa chinzwe kuti chirongwa ichi cha ivo vamboita hurukuro mangwanani ezuva ranhasi kuma 10 vachikurukura nenyaya yema child marriages. Tichazobatawo zvekare nenyaya iyoyi yesarudzo yekuZambia apo pawanikwa mai Mutale naLumango vachisarudzwa kuva mutevedzeri wemuchungamiri wenyika.
Yebo ke kezwakala PJ, yikho ke lokhu esiyabe sikucubungula kathesi. Sizaqala ke sizwe ke mazwi lamphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazane uNkosikazi Sithembiso Nyoni uzakhuluma ke ngolimi lesiNgisi langesiNdebele ngodaba lolu lokwendiswa kwabantwana bebancinyane.
Of sexual harassment and sexual abuse of young girls. We are disturbed because these girls now go through trauma. They are not ready to be mothers, wives, and sexual partners. So they go through emotional traumas. Apart from just being pulled out of school, pulled out of a playground with other children, into a bedroom for you to be a wife, it really has to be stopped because it is a violation of the rights of a child that has no choice, because also it's done by religious leaders. It is doubly evil because then you are betraying a trust of a young girl who thinks that churches are places where character is built, where spiritual groundedness is supported. Girls like that, they then go into vicious circles of poverty. And this trauma may never leave them throughout their lives. And more importantly for us to attack this evil is that girls are a foundation of womanhood of tomorrow. This should not be allowed by any government and any community and any society. We need to protect our children.
What steps has the government taken on this case to ensure that perpetrators are brought to justice?
In this particular case, as soon as we had my ministry sent our officials in Manicaland to do the investigation, so did the police and the Zimbabwe Gender Commission. But I'm sure you are aware that there is the marriage bill which is on the cards. And all of us look forward to the enactment of that bill, because in that bill there is a section that prohibits child marriage. It is illegal in Zimbabwe after that bill to marry any child that is below the age of 18. So we will then try and expedite that act. We will then make sure that the police, law enforcement agents, and also our courts really abide by that law. After this law has been enacted, there is now the powers to arrest, there is the power to bring to book anyone who violates a child's right. But before, we would engage them, discuss them, but there was no law to help us reinforce the decisions that we might have come across.
And what kind of engagements are these which you say the government has held with the local communities?
You remember that during the lockdown, a lot of girls became pregnant. They came out of school. And in one province, Mashonaland and Central, there were over 4,000 in one province alone. So our ministry went there, and we met with the local authorities, local leaders, the chiefs, the headmen, as well as the teachers and parents. And the girls also that had gone through those traumas. And we had a discussion. I was very happy because the chiefs were committed to making sure that in their chiefdoms that kind of practice is stopped for child marriage. And it was very interesting that there are some of the girls that had pulled themselves out of that situation and went back to school, and one of the girls came out with 12 points. And then we are doing everything possible to ensure that that girl gets to university.
Last year, the government made a legal amendment to ensure pregnant girls are not expelled from school. Are the parents embracing this opportunity?
The parents are accepting it. And also, we have got some communities that have started working in this practice. In that you have some communities that are beginning to engage the parents of the girl, to engage the students, the teachers, and ensure that this child has got support system around them. The problem cannot be solved by government alone. All of us, government, community, parents, teachers, we need to rally around these survivors of gender-based violence, of sexual harassment, and child abuse.
I think is criminal. Agula Sintu, Agula Buntu, Agula Christu, Agula Nichuntu, O no Buntu, O Mahufuma Kono. So, Mina Lani Jongo, Minister of Women Affairs, Nitimina, this should be condemned with no uncertain terms. A man, Tombazana, a girl child. Kaba vunyelwe, kapinda weyabo, bakule, bonjagale, ngoba yinhlanyelo yabo mama. Lapa singagcini amantombazana, ngobuntu, langesimilo, langomthetho oqondileyo, okutsho ukuthi sihlanyela nhlanyelo bani ezaba ngumama kusasa. So, lokho kwenzakeleyo, ngithemba ukuthi kuqubule abantu abaningi, kusiqubule sibili sibaningi, ngithemba ukuthi sizabambana. Lama church wona lawa kwenzayo khonoko, sizama ukudinga izindlela zokuthi bakuyigcine. Ngenxa yokuthi bathatha izimali ebantwini ezingumnikelo, ngoba bona ngamabhishobhi, bese bezisebenzisa ukuthi bathenge kumbe ba-oppresse abantwana. Isono esiphindiweyo esokuntshontsha, isono sokudlwangula, isono sokufeba, isono konke kugcwele phezu komuntu yenalothi ugokela ijeji. Njengabomama, athi lapho sithi sibili sihlala ngenduku phansi ukuthi noma singaziphathi nduku.
Bekusenzakala lokho isikhathi eside leminyakeni edluleyo. Uhulumende engaba lamandla yini wokuthi akuqede du, njengoba sibona ukuthi isikhathi esiningi kwenzakala ekusithekeni?
Sile mthetho njengama-members of parliament, e-Marriage Act. Ingavele iphume yona leyo umthetho wona lowo. Uyala ukuthi umntwana o-less than 18 years endiswe. Njengoba ngithi thina njengama-members of parliament, sesiqedile okwethu. Then sesuka khonapho ama-police, the reinforcement agents, so kumele ukuthi babe leshu ukuthi umthetho lwana ulandelwe. Lama courts babe leqiniso ukuthi umuntu okwenzileyo lokho uyajeziswa. But ngaphandle kwakhonokho kukhona okuthiwa yi-civil responsibility, okumele ukuthi sonke then njengabantu sikwale, sikwenyanye, singakufumi. Lamabandla akwazi ukuthi lapha bekwenza bayabotshwa. Singabona izinto ezinjalo sizimangale. Abanye abantu bayabona ulutho lubi lusenzakala balusihle. Amapholisa babe bengakwazi ukuthi kuyenzakala esiqukwini lesiya. Bese kusithi kungaba lepholisa elinika udaba ukuthi kulesani isiqhungu kulomntwana ofihliweyo owenziwa lokhu lalokhu. Lowo mpholisa angayekela ukubopha abantu labana, sesimangalela yena ngoba yena uyabe engasenzanga umsebenzi wakhe. So ngithemba ukuthi kusukela namhlanje akube lokubambana eZimbabwe ukuthi into enje ingenzakalo.
Okwamanje siyamukela uNkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso iZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane. Yona ke iseSouth Africa kodwa iyakhangela labesifazane abavela eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yeah, uzakhumbula ukuthi sike saxoxa ngeviki epheleyo ngodaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane. Kukhona ke osokwenzakele kathesi ukuthi uyena lo obezithi ngumnyeni kantombazana lwana olechumi lane usebotshiwe ngamapholisa ukhangelelwe ukumiswa phambi komthetho wandaba emtare iningi beselikhonona ukuthi sokuthetha isikhathi eside. Ungathini ngalokho sokwenzakele?
Awuqala ngathi ngidlule sokujabule ukukhulu kakhulu. Nangithengizizwa indaba lezi ezokuthi loko akugcine ebotshiwe. Ngajabula kakhulu. Bengomunye walaba abantu akade bekuzuza ukuthi lento isilamaviki yenzekile. Umuntu onguye owayekhulekise umntwana lo owagcina ehlonile ebeletha uyaziwa. Awusiki ukuthi umuntu ongaziwayo. So bekubambeni ukuthi abothe avalelwe entolongweni lapho kulapho okumele bengabukhona ngoba lento ayenzayo idizeva khona ukuhlala entolongweni. So kodwa njengoba esebothiwe nje siyabonga ingane yomthetho eluleke yaze yafika kuye wabobothwa. Esithemba ukuthi noma esebothiwe njalo asizi ukuze sokuthiwa uphumile ngebheyili kumbe kwenzenjani ngoba ubufakazi bokuthi uyenzile lento abudingwa yinto esebhekene. So sibhekelele ukuthi njengoba ebothiwe siyandlela oludaba aze agwetshwe isigqibo esasiphiwa yinkantolo ngokuthi khulelise ingane encane. Ngiphinde futhi ngithi ukube lento ibizeke isenziwa ukuthi laba bantu babothwe ngale sikhuluma ngento omkhuba ongasekho lokwenziwa abantwana bebancane kungasenani kutho ukuthi nje esithemba ukuthi obaba bonke abakade bekwenza lokhu bazothola isifundo. Njalo lo obothwe uzanikeza isigwebo esenza ukuthi lo ozocabanga ukwenza leyo nto acabanga leso sigwebo abe sekuyekela angaphinda kwenza.
Yes, you are saying you are one of those who were also campaigning that this man be brought to justice. What exactly was going on here? Also, the Zimbabwean women in South Africa, were they also aware of this?
Yes, we were very much aware of that because this thing was all over the social media. So we got to be aware of that through social media. Then there were petitions that were to be signed by people to get justice for this little girl who unfortunately died giving birth. We were encouraging women to sign those petitions in order for the perpetrators to be brought to book. So we were one of the organizations that we encouraged women to sign petitions so that the girl would get justice and the man brought to book.
Yeah, what do you want to kuzaletha ubungcono yini? Kumbe njengoba lokhu bebaningi abampostoli kungaqhubeka lokhu kusenzakala.
ngizakunika lokhu ngangenzela ukuthi
Yes, as Patanisa Lowenza Galakona Apole South Africa, singatini or Supololo, Mantombazana Batolagala in Labo, Besenza and Jenga Labo, Abbe Zimbabwe, Belabazali Babo, Beba Patang Angela, Enjalo, Ugumbe, I am a tuba, I sugar in a Pologus part.
South Africa, Naginga, so that's a drop and Jenga Puma, which you don't cover over to a Utuana.
Yes, silibonile njalo njengenhlanganiso yezimbokodo limanyene labanye abesifazana abeSouth Africa ukuthi licebisane ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ezokukhulisa abantwana abangamantombaza. Soluqalisile yini lolu hlelo njalo lizaluqhuba njani, luzanceda njani amantombaza? Yeah, khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini esingathi kuhlanzekile abanye njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singenzelela ukuthi lapha eSouth Africa yakhulu isizwe samaZulu ukuhlolwa kwabantwana bangamantombazana kuyisiko kibo, ngakho basewubambelelo siko basadla ngoludala. Ukuhlolwa kwabo kuseseyilokho kwesidala engicabanga ukuthi njengoba sihamba nezikhathi manje bekwenza akusenziwa mhlawumbe ngendlela lelo okusezwa ngayo kudala, kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo ezi-clinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana. Bayezenza ngendlela yokuthi even ugatsha lwezempilakahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile into lokuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Ye, bona amantombazana angafuniyo ukuthi behlolwe ubuntombi babo babanjwa ngamandla yini, kumbe kubuya labo abafunayo, kumbe sesingathi lakho ikwephulwa kwelungelo laba labo nxa besenziwa bengafuni?
Akubanjwa ngamandla umuntu wonke lapha eSouth Africa yibize ebile democracy. Abantombazana afuna ukuhlolwa ayahamba ayehlolwa
Yebo-ke kuyezwakala kodwa ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye
sizivuze lathi umbuzo wokuthi njengoba sibaxoxa sithi bahlala endlini kambe nxa singathi labo ufana baxoxe bahlala endlini amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana lokani phandle ba labo bafana labakaza beqoxiwe kwathi hayi umuntu kazi ukuthi ahlale la ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana badinga abantu abangobaba ukuthi baleyibo ababafundisayo labo sithi thina singomama nasifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje ubaba laye abefundisa umntwana oyimfana ukuthi kunje ziyadingeka inhlangano zabobaba hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani kodwa inhlangano ezizamela abantwana abangabafana zibakufundise zibakhulise zibadodise babe ngamadoda azokuthi sasa babe ngabobaba abazahlangana nabomama labathini esibakhulisayo
Ye, okokugcina nje ngunike umzuzu owodwa siyabona ukuthi kwele Zambia umongameli omutsha ukhethe owesifazane ukuthi abe ngumsekeli wakhe ungathini ngaleli nyathelo
hayi mina ngithi alibongi igama lamakhosikazi msakazi ayangena amakhosikazi simbonile eTanzania sambona eAmerica uKampala namhlanje sibone eZambia futhi kungena udeputy owesifazane ongangokuthi abantu besifazane bayangena so ngathi i-Africa yonke nje ingafokwa lokhu kwenzakalayo sibabone abantu besifazane noma namhlanje sesimbona mpela kube lama-maybe i-Africa njengezamazwe amaningi kangaka angu-7, 8, 9, 10 akhokhwe ngabantu besifazane siyambonga kakhulu umongameli omutsha waeZambia sithi viva mbokodo viva
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi Women's Round Table ngatikurukurei madzimai mai Eva Nice Munando
makadi zvenyu vateereri ndinotenda nemukana iwo kuti ndive pachikuva chemadzimai muzuva ranhasi
mm-hmm. Ndaona yapa zvidandemutare kuti nhasi unouyu manga muine vadare muchikurukura nezvedambudziko ratekeshera muZimbabwe iri rekurodzwa kwevana vachiri vadiki maita dare imimi mukakurukura nezvechirongo nezvedambudziko iri mungatitsanangurirewo here zvizere kuti zvii chaizvo zvamanga muchikurukura nezvazvo
ndinotenda nhasi taita chikuva chakakwirira chepamusoro apo pataya chikurukura nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera repasi pezero rekuroorwa saka chikuva ichi chaa chichisanganisira makurukota ehurumende takatarisisa weZimbabwe gender commission vanga varipo takatarisazve ministry yedu yewomen affairs yanga iripo ichikurukura nesu weVFU vanonzi victim friendly unit mapurisa vazokundikana zvavo kuya savanga vakakokwa pachirongwa ichi maorganizations masangano anoshandawo nemadzimai nesangano guru rinoshanda nemadzimai rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe ranga riripo neadult rape clinic shamwari mwanasikana ndingadoma vakadaro nevadzidzi vechisikana vari kumakoreji uku vanga varipo ndo vanga vachityaira chirongwa ichi chirongwa changa chine donzvo rekuti ngatisanganaii pamwe chete mumwe munhu anoremekedzwa anga aripo vatakoka zvakare ndo vanonziwo African Union Goodwill Ambassador panyaya dzekupedza kurohwa kwana vadiki Dr. Nyaradzi Haigombo Nzvanda ndo vanga vakapfeka ndingati nguvani yepamusoro vachiedza kusimbisa chirongwa ichi kuti chive neuremu panyaya yebasa ravanomiririra kuAfrican Union tanga taka tichikurukura nyaya idzi tichiedza kutarisa kuti zvikonzero ndezvipi zviri kukonzeresa kuti vana vawanikwe ende handichifara kuti pachirongwa ichi panga panewo futi sangano rinomirira machechi iwo revapostori rinonzi iro reyuda Caesar vanga varipo ipapo vachiwedzawo kutotsanangura nyaya idzi kuti kana ivo variko kumasangano yavo zvinofamba sei asim sore yese ichinge yasangana pamwe chete tachiedza kutsvagurudza kuti zvikonzero izvi zvirikuwanikwa kuti vana varodzwe zvirikumbobva papi mutemo yedu yemuZimbabwe kana yekunze iri kugumirwa papi pakuti chirongwa ichi kana kuti mishonga iyi irikuwanikwa nevana vasikana vari pasi pezero irambe ichienderera mberi saka misoro yaiswa pamwe chete pakakukuwa kunzi aiwa tirikuona pane gapa pakati pemutemo uye unonzi marriage bill kana kuti marriage act neage of consent inobvumidza kuti vana vari pazera re16 years vanga vachikwanisawo kunge vachiendawo vasinga vachiendawo pabonde vanogona kubvuma kuenda pabonde nechero munhu asi hazvigoni kuti vawanikwe nyaya iyi yatora nguva ichikengezana mukutsanangurira imomo kuti toita sei asi ndinoona sekuti nyaya yazoguma pakuti aiwo tinoda kuti hurumende yedu isimbise nyaya yekuti mitemo iyi inge ichidyidzana zvakafanira ndinoda kuti ndiyeuke mashoko akomishina vanga vachikurukura varimo munyaya vati aiwa izvo ndo zviri kunyanya kutokonzeresa mhirizhonga nekuti mitemo yedu inoita sekuti haina kuti tsvikiti haisi kunonyatsoti dyoo kana kusvika panongonya penyaya nenyaya yekuti iri kusiya zvimwe ichisiya mukana yekuti nyaya idzi dzirambe dzichienderera mberi saka zvaonekwa kuti panyaya iyi yemusikana anonzi akashaya ndodindiratanga chifamba naro uyo anonzi Memory Machaya nhasi zvinobuda zvekunzi aiwa harisiriwo zita rake chairo anonzi Anna Machaya Memory uyu mupenyu saka zvabuda kunzi inyaya yekuti yangoonekwawo asi kune dzimwe nyaya dziri muzasumu dzisingaitike kumachechi bedzi munharaunda dzatigere mumhuri dzatigere inyaya dziri kutekeshera saka tanga tichisimudzirana nemuono wekuti iwe neni tine basa kwamuri ikoko hurumendewo yekuburikidza nesangano rewomen affairs wapawo kuti aiwa hurumende vane zvakawanda zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko iri ende tinoona kuti vanga vari pamberi pekumhanya ndichiona sekuti minista vakamhanyawo vachiita kuti nyaya iyi iferefetwe tiri kufara nhasi kuti munhu uyu asungwa ava pakati pemadare redzimhosva achamiswa padare redzimhosva asi nyaya zhinji yanga iripo ndeyekuti nhaurirano yedu ngairege kugumira pakungotaurirana kuti aiwa dambudziko riripo ndezvipi zvikamo zvatichatora tichienda mberi saka isisi tawirirana kuti aiwa toda kudzikisa gejo pakutaura nyaya idzi ngatitarisei vana ava tivatsvake yatinotiye pachirungu ngatitsvage mastatistics titsvagiridze kwese kwazviri kuitika ende uyezve mitemo yedu uye inge ichikwanisa kuwandudzwa kuti ikwanise kupedza dambudziko iri tadarozve ikoko kumachechi nemasangano esi kana kuti nenharaunda dzedu dzemuZimbabwe vanhu vadzidziswe kuipa kwedambudziko rinonziro kurodza vana vechidiki ende ndoda kutora mazwi agoodwill ambassador ndokuchanyaradzai vati aiwa tikaramba chiti kuroa
tisati taenda kuna Dr. Gumbonzvanda regai ndibvunze kuti mavabvunzawo here vehurumende kuti mitemo yedu inenge isina kunyatso haikwanisi kushandirana zvakanaka paneti iyo yekuchengetedza kodzero dzevana neyekuchengetedza neiyo yekuroodzwa kana kuti yekuroorana yezera rekuti mwanasikana anga achiroorwa naro tinoona kuti mitemo pamwe nedzimweni nhungu dzenguva inopikisana
ndizvozvo iyi nyaya yavhunzwa vabvunzwa vanga varipo vanga vakamirira Women Affairs kunzi muri kuita sei nedambudziko pamaringe yenyaya yemutemo uyo vanga yasimudzwa ivo vakati aiwa ndoo basa ratiri kushanda zvizhinji vari kutarisira kuti pamazuva mashomanana ari kuuyawa marriage bill iya ranga rakambosendekwa parutivi maringe nezvinhu zvanga zvichikengezana kuti nyaya dzereligious kana kuti dzeculture dzemagariro dziri kunenge dziri kupikisana nenyaya yekuti roora rinofamba sei vavimbisa isu pachikuva chatanga tiinacho kuti zviri kugadzirika mumashure memazuva mashoma shoma kuitira kuti ringe rakamira richienderana neiri reage of consent kuti hazvigone kutoti mwana aende pabonde ende orega hake kurohwa dambudziko iri riri kuramba richidzokera kumusha nenyaya yekuti mubereki anozoti aiwa idambudziko rangu mwana wangu wongoramba achishandiswa achitadza kunowanikwa sei saka age of consent ngaidzikire pasi hapaende pa18 years asi ndinoona sekuti ipapo pakuti zvidyidzane hapana kunyatsojeka havana kutijekesera kuti zvichafamba sei asi chivimbiso chatawana ndechekuti marriage bill richanga richipasiswa kuti vana vese vanoroorwa vabva zero remakore gumi nemanomwe nemasere
Saka ve zisondo, haizi sondo cheteka ye apostolic. Rikusangana nedambo dziko irori vedzisvondo pamwe chete nemadzisabhuku ndingati vakuru vemaningirini vematunhu varikupinzwawo here munyaya iyi muhurukuro yekuti tinge tichichengetedza kodzero yemwana.
Ndiro danho ratichatora pamberi apa tabva pane riri neiyaya yekuti nhasi hurukuro yedu yanga isina kunge yakatora iwo vana madzimambo. Tinoona sekuti pabva dande mutande nezuro chai pakabuda nyaya ichitoonekwa iwo ishe wekumatsvengo vane nyembe dzavo vachishungurudza vachimhirizhonga mwana zvinobuda pamhepo vari mumotikari. Saka nyaya idzi tiri kuona sekuti tisiwo tida kubva tatora chirongwa chatakamboita neUNESCO pataishanda nenyaya yekuti ngatisiwandudzei nyaya dzevana kubva vari kumaruva zvizhinji. Nekuti ndo kunonyaya kune madzishe ikoko ndo kune ava vanonzi vana sabhuku ndo kwavanenge vari vachiripisana mbudzi unongonzwa kuti aiwa mwana ngaachiende aiwa zvakwana ngamupiwai mbudzi zvobva zvapera zvakadaro. Saka ndo irongo hatida kuzodzika navo geje iwo kuti takudzokera kuya manje kwatakambotaura navo vachiburisa nyaya idzi kuti aiwa nesuwo madzishe titori padambudziko nenyaya yekuti zvinhu zviri kuitika mudzimba. Muzimba imomo unozongonzwa ayo zvadai zvanyararwa ane munongoziva pamutemo haugone kumanikidza munhu kuti ende unomhangara nyaya munhu anosvikokurambira kuya. Saka iyi ndiriona sekuti pakusimudzira chikamu chedu chekuwandudza kuti nyaya iyi yekurodzwa kwevana idzi iderere muno muzimbabwe tiri kufanira kushanda nemunhu wese kumaruwa nekuno mudhorobha nekuko nedzimbo dzimwe dzakasaririra kune kusingasviki iri shoko iri. Ndiona sekuti ndo pane dambudziko riri toda kuti nyaya yedu kana kuti shoko irori rekudzidzisa kuti vanhu vasarodzivana risvike pamongo chaipo zvichibva pamhuri vabereki ndo vamwe vataurwa kunzi ndo vane kukonzeresa zvemhurizhonga nenyaya yekuti vari kurodza vana kuti aiwa taita nzara mumba. Asi tinoona sekuti pachanga tichikurukura zvanzi nzara ipere musi umwe kuti ungazi wapiwa mombe wobva watoti nzara yapera. Vanoda kuti vadzidziswe kuonyeswa kuti izvi zvekurodza vana unenge wataita chinhu chakaipa ende uyezve unenge wadimbudzira upenyu hwamwana panzira.
Unotenga watotyora mutemo wenyika zvekare
ndizvozvo.
Ehe ndazenge ndakubata muromo muchida kutaura nezvataurwa naDr. Gumbonjani.
Ehe vataura mashoko makukutu aita kuti ndofunga ndo abva anyatso kuburitsa nyaya yehuipi hwayo yekurodza vana vachiri vadiki vaburitsa nyaya yekuti tikaramba tiri kurodza vana ndinofunga sekuti tiri kubvata nyatso riripembe dzashaviri revanhu vanoda kupinda pabonde nevana vadiki. Hanzi ngati tichi vana vari kumhirizhongwa nekuti kana ari mwana hapana mwana anonzi arodzwa. Zvakafanira kuti patiri kuti early child marriage paya tikuti early child anoita anokurumidza here kuroorwa kana kuti unonoka. Saka vanga vachiramba mashoko ivayo yekuti ngatisambofe takataura kuti marriage ngatibva tatotaura kuti rape nenyaya yekuti vana vari kutomanikidzwa hakuna mwana chaiko mudiki anogona kungobvuma kuti uti ndakuwanikwa seizvozvo pachena asi mwana uyo ari kumanikidzwa kumbunyikidzwa abuse yeye atinoti exploitation iya pachirungu kudzvinyirirwa kwemwana. Saka tikaramba ngatirambe tichitoti kudzvinyirirwa ngatichinje inonzi language matauriro atinoita aya because vati kuti marriage mwemunhu anongototi nekuti zvanzi pane wanano vanhu vaviri vanenge vakura vari kutariswa nejuri yerati kutaura rehurumende. Saka ndinoonesa kuti mashoko aya abva asimbisa hurukuro yatanga tiinayo nhasi zvekuti ndikuona kuti munhu wese paabva pahurukuro iyi aenda aine muono mutsva wekuti ngatiregei nesuwo mukutaura medu mashoko atinoisa pachirungu iwayo anokanganisa kuti kana meseji yakunosvika kupasi uku kune vanhu vari kure kure nezvikunowanikwa information inosvika yakadi anzi matauriro edu ngaachinje izvozvo ndazvibatisira zvakanyanya.
Pakusunga pamapurisa mambotaurawo here nyaya yekuti vabereki naivowo vanofanirwa kunge vachisungwa nekuti ndivo vanenge vatotyora mutemo kana vachibvumira kuti varodze mwana wavo achiri pasi pemakore iwaya akatarwa nemutemo.
Ndizvozvo iyo inyaya munoona kuti chiri kunyanya kufadza ndechekuti vanhu taita mhiri ruzha rwekuchema nenyaya yemusikana uyo akafa uyu pari kubuda zvimwe negati kuti mamwe mamiriro enyaya anenge anoratidza kuti hurumende kana kuti mapurisa pane zvaari kuita. Mapurisa anotonzi asunga kutaura kuno kwatisungita, asunga vabereki waya nekuti panofa uyu musikana uyu vane vabereki vanenge vakutoti takumupa umwe wezera diki re9 years. Ndiya inonzi takukutsivira mudzimai. Saka mapurisa asunga vanhu vese ivavo, vasungwa kutaura kwatisungita kuno maererano nezvataurwa zvabuda munyaya izvezvi. Ende ndo nyaya inofanira kuramba ichirovedzerwa. Ende ndiri kufara nenyaya yekuti izvozvo kuvanhu vese vasungwawo ndinovimba kuti vari kupinda mukereke iyoyo, nekuti ndo vari kunyanya kusimbisa maitiro kana kuti tsika iyoyo yatiri kutaura yekuti vana vamhirizhongwe. Saka kusungwa kwavaitwa ndinonetsa kuti kushabva kuchaita chidzidzo kuirovo kune vakwamarange nevamwewo, sezvavataura Flaxfeders kuti havasi mapostori. Chiri kuitika tine machechi akawanda, tine imomo mumisha matigere vanhu vana vari kungomhirizhongwa. Asi kuti nyaya yekwamaranga yabva yanyatsa kusimudza mukombe nenyaya yekuti zvakanyanya kuwandira ikoko. Asi kwese kwese zviri kuitika, asi ndinoonasa kuti chidzidzo ichocho ndafara zvekuti nenyaya yekuti nenio ndachitoona kutoti ndatiwa nebasa ndikangowana pazvinoitika Flaxfeders nevabereki ngavasungwe. Nenyaya yekuti mwana haasati akugwana kwana zano rekuti anosarudza zvakamunakira paupenyu. Saka achinzi mwana, tataura nyaya dzemachildren's rights, chinobuda pachena chaizvo muconstitution yedu kuti aiwa vana havasati vakugona kumeka madecisions anokwanisa kuti ave nepunduso muupenyu wavo. Saka vabereki vane basa. Ende ndinoimba kuti vabereki vavari kutozvinzwa pandiri kutotaura pamhepo kudai, ngavashandure maitiro avanoita tsika dzemumba kudzinoita kuti vana vasikana vadzvinyirirwe.
Tsimbosiya nyaya iye yekodzero dzevana, tomboenda kukodzero dzevanhukadzi. Tanzwa kuti izvo kuZambia uko kwakaitwa sarudzo svondo rapfuura iyi, ndobva pasarudzwa ndopakakunda vaHichilema kuti vaive ndivo mutungamiri wenyika kuZambia, asi vabva vaunzawo munhukadzi kuva mutevedzeri wavo. Imimi mazvitambira sei semasangano emadzimai muZimbabwe?
Isu tinonzwa kufara, asi chimwe chinotisuwisa chimwe chimwe chete kuti Zambia kungofamba kutongokrosa Limpopo itatosvika kuZambia. Hakusi kure kana kuti kuAmerica chaiko kuti tingati vazvigona sei. Ndopaneka kusuwa kedu kuti kusei zviri kutadzika kuitika munyika yedu. Toda kugamuchira chirongwa chaita mutungamiriri mutsva weZambia kuti ava nemuono wekuti mukafamba muri vaviri, zvinoita kuti kuutungamiri kwakangoti mutungamiriri une mutevedzeri zvichichinjana zvichidaro, zvinoita kuti aiwa nyika inofamba zvakanaka. Nenyaya yekuti zvibo kana kuti zvinosangana nemadzimai kana kuti nemunhu wese, varume vakamirirwawo, madzimai akamirirwawo. Saka ndichitaura kana kuti inonzi nharaunda ine vanhu vaviri ava vakadaro. So asi tikatarisa manje kuti murijini ino yese yeAfrica madzimai achiri kumashure, ndinoona sekuti mutungamiriri ava vaHichilema ndoona vaita muono uri kumberi. Takatarisa vision 2030 iyai yatakati pasi rino rese tichange takukwanisa kutaura kuti tane gender equality. Gender equality iri kutotangira ipapo. Saka ndinoona sekuti vaita muono iwowo wekuti dai nyika yedu vatungamiriri vemunyika medu vaonawo chiitiko chakanaka, vamutukudzi vakazoti vane kopa iwo dhoeri rakanaka, rine peteni yakanaka, dai zvatapukirawo nekuro wekuti kuZambia hakusi kure zvekuti vangatadze kuonawo kuti zvakanakira. Chinoona sekuti tsika dzedu magariro edu takangofanana neZambia, inyaya yekungoti takaisa bhodhaka Flaxfeders. Zvinhu zviri kutifadza, asi chibeka kusuwa kuti kuisisiwo muno muZimbabwe zvisativingawo rini, nekuti tanga tichichema kubva pakabva mutungamiriri wenyika mutevedzeri pavakasiya basa. Ndinoona kuti sangano redu reWomen's Coalition of Zimbabwe rakaita mhiremhire, rikachema, rikaendesa matsamba, rakati tinzweiwo kukumbirawo kana kuti mutipewo mukana tipinde wapo. Asi nanhasi tiri kutoona sekuti pane mwedzi kana inokwana kuita mitatu mina, hapana kana chatamboti tanzwa chiri kuda kuti chichekenyedze nzeve dzedu panyaya yekuti vadzimai asimudzirwowo panyaya yeutungamiriri wavo pazvigaro apo zvepamusoro, zvekuti zvichemo zvedu kana kuti zvinoti zvido zveduwo zvinge zvichikwanisa kunzwika pamusorosoro paleadership yepamusoro.
Muchemo uyu wekuti vanhukadzi pange paine zvigaro zvakaiswa pa rutivi zvevanhukadzi vanopinda mudare reparamende. Imimi muri kuonawo sei kuti zvinge zvipisike kumagumo here vanhukadzi vangopinda nerekuti vakwikwidze vose vanhurume, kana kuti chochengetedzwa chisungo ichocho chekuti vaisirwe parutivi zvigaro izvozvo?
Isu sesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe takabatana nemasangano ese emadzimai. Ndofunga kubva pakutanga takamhanyawo chaizvo pairongwa bumbiro remutemo weZimbabwe muna 2013. Nyaya yedu kana kuti mafambiro edu haana kumbobva achinja. Takagara takati tikutedzera bumbiro remutemo rakati 50-50. Zvemukana 10%, 30% hazvisiri izvo zviri kutaura bumbiro remutemo. Saka hatisi kudatana namai nini twemutemo, tinouya parutivi tichiti aiwa tika kungo kuona iwo. Tinoonekwa sei kana zvinhu Equal Citizens ka chapter 17 inotaura zvakanaka chaizvo kuti mupave nemukana yakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume vapinde munyaya dzepublic or private life, vaunge vachikwanisawo kuronze kucontributa zvakakwanirawo zvakafanana nevanhurume. Saka mufunge hatisi kutaura zvakanyorwa kumwe, ibimbiro remutemo ende chinondinakidza kana chinondifadza kana inyaya yekuti nesuwo mhuri yeZimbabwe ndo kekutanga paupenyu hwedu kubuda nebumbiro remutemo yedu kekutanga kubva paLancaster House muna 1976. Saka takaisa chikamu ichocho ndo zvatinongofamba nacho. Izvi zviri kuitwa zvokunzi vanoisirwa parutivi. Ndinoona sekuti zvakareruka mufunge, nenyaya yekuti isu tiri kuda 50-50. Ndo zviri kutaura kuti tichikwanise kuwana kana kuti kuachivha muwo anouya wa 2030. Tenda equality da haipe yakakwanisika kana tichimbopiwawo 10% kana tichimbopiwawo 30%. Kuwai imwe 60-70% yese sei varume vari kuramba vachingoiswa pamberi. Isu tiri tese takafanana tichiti tiri mhuri yeZimbabwe.
For the why?
Yes.
Tita kunosvika kumagumo kwechirongwa chedu. Chandingade kuti tinge tichibata hatingambosiya icho chirombo chiri munhingirikinini pasi rese cheCOVID-19. Mimi semadzimai makatakura zvakadini nepamusoro pedenda iri reCOVID-19? Tichitarisawo zvekare nekuti kwane majekiseni ekudzivirira chirwere ichi, asi munoonekwa kuti mamwe madzimai ari kuramba kuenda kunoitwa vaccinated, vamwewo vachibvuma zvakangodaro.
Ini ndinoona sekuti nyaya iyi yekunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 pakashayiwa dzidziso yakasimba chaizvo. Ndinoona sekuti payakauya hani munoona kuti vanhu vaiva nemuono wavo, zvakanaka zvakaipa vanhu vachi nanhasi vanhu vari kuisa pachirungu anonzi maspeculations ekunzi ukabayiwa uchadai. Asi ndinoona sekuti hurumende ka haigone kungounza zvinhu isati yazvera uipi nekunaka kwazvo. Apo ndinoda kukurudzira munhu kuti kubayiwa nhomba chinhu chakanaka, nenyaya yekuti chirongwa chinoita kuti chiri kubatsirawo kuderedza denda reCOVID-19. Ndisina hangu unyanzvi nokunzwisisa kuti kune vakabayiwa pane vari kushayika here kana kuti pane vakabayiwa vari vakachengetedzeka zvakadii. Asi ndaachida kungotarisa ndiri pamusoro pekuti kana chirongwa chauya munyika uyezve chauya nehurumende chakadai, vanhu vaifanira kudzidziswa kuti zvakanakira chii zvakaipira chii. Ndinoona sekuti ndaachimbotora ndichifananidza chirongwa chakamboitika gore ra2017 kwakaita outbreak kumbare yetyphoid. Vanhu vakamhanya vakanobayiwa vasingambomanikidzirwa nekudii, nenyaya yekuti vakaona huwandu hwevanhu vari kufa. Saka ndiri kushamisika kuti dzidziso yakapiwa panguva iyoyo yasiyana sei neiri kupiwa panguva ino, nenyaya yekuti denda reCOVID-19 ratora hama dzedu dzakawandisa, vamwe vatinodya navatigere navo. Sei vanhu vasiri kukoshesa kuti zvavari kuona zvichiitika izvi? Ndosaka ndiri kuti padzidziso apa ndofunga paroda kuti panyatsodzikiswa gejo, vanhu vadzidziswe kusvika kumaruva kwese nekuti kumaruva wandotiza chaiko.
Tingadai taenderera mberi nechirongwa chedu chanhasi, asi ndinoda kupa kutenda kukuru nehurukuro yedu nhasi unoyu. Tawanawo dzidziso yakakura. Ndichivimba kuti vateereri vedu vawanawo dzidziso iyoyo kubva pahurukuro yamaita mangwanani nana Dr. Gumbo Njanda nemamwe madzimai Tinotenda zvikuru mai Mnandu.
Aige okwamanje sesifika sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu. Sithanda ke ukubonga abahlonitshwa abakade belathi kulolu hlelo olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Ini ndini Prasedes Jeremiah ndichitora inonguva yekutenda vanyarikani vedu vapinda muchirongwa.